Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 3rd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about World AIDS Day and the AIDS scourge.
On Saturday, December 1st, 2018, Zimbabwe joined the rest of the world in commemorating World AIDS Day with the National AIDS Council in conjunction with the Minister of Health and other stakeholders converging in Mazue District, Mashonaland Central Province.
This year, the theme was Know Your Status. The National AIDS Council says the theme comes against a background of HIV infections that continue rising, and also encourages people to know not only their HIV status, but also tuberculosis, sexually transmitted infections, or STIs, and other non-communicable diseases, chief among them, cancer.
Health Minister Obadiah Moyo and First Lady Auxilia Mnangagwa were guests of honor at the function.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
You can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com. We are also on WhatsApp on number 001-202-465-0318. Yes, onjalo mfowethu.
Angiyaphila ngibusuthi.
Ayimpilile jonga kunjani?
Ndiwongo uri kuwenera 1 month usingaoneka.
Yeah, kade nchake i-morning show mfowethu. Yeah, kade sithova sibili. Yeah, ngilomnumzana ohandi.
I know. Yeah, so tiri kunzwa nevatereri nevainga vachikuona kuti ha mamushirova.
Yebo phela. Akwajabulisa kakhulu abantu xa befuna 6:30 a.m. Isho liyana yadinda ayikona ukudlala.
Ichirova.
Yeah, kakhulu.
Manzi mvura 6 to 6 mvura imvumbi.
Yeah.
Ndo basara ndi ku Studio 7 ndirokupa kupakura zvatete chida kuti vateereri vange vachinzwa. Tichidzidzwa kubva kwavari vateereri. Saka nhasi Gibbs tiri kukurukura nenyaya rezuva reWorld AIDS Day rakacherechedzwa muZimbabwe zuva iri nemusi wemugovera musi wa 1 zvita 2018. Zimbabwe tingati bazi rezveutano rakabatana neNational AIDS Council nemanga masangano vakaita mhemberero kuGlendale kuMazoe District mudunhu reMashonaland Central kwatinozva kuti kwakaungana zviuru nezviuru zvevanhu zvakauya kunocherechedza zuva iro reWorld AIDS Day. Pakanga painewo zvinotandadza mimhanzi kubva kuzvikwata zvakasiyana siyana zvemagitare kusanganisirawo zvikwata zvinobva muMashonaland Central. Tichitaura neve National AIDS Council vanoti vakasarudza dunhu reMazoe District nekuti inzvimbo yavakaona sekunge iri kuti uwandu hweutachiwana kutapurirana huri kuti kwirei mudunhu iroro, vachiti inyaya yekuti inzvimbo iri kucherwa goridhe uyewo inzvimbo ine kurima zvichinzi nzvimbo dzakadaro idzodzo nokuti kune uchiwanikwa dzimari kunoitawo nyaya dzekuti dzepabonde dzinoti wandei zvichizoitawo kuti nyaya dzeHIV idzo dzinge dzichikwira. Tanzwawo zvakare kuti vakanga vari paurongwa ihwohwo sevanyarikani vaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa pamwe chete negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Ipapo Zimbabwe yakaparurawo ratingati dingindira kana kuti theme yekuti Know Your Status, ziwa paumire, asi kwete panyaya yeHIV chete. Panyaya zvimwe zvirwere zvakaitawo segomarara inonzi cancer, kuti TB, nyaya dzeshuga nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe zvakana zvisingaoneke kuti munhu anacho zvekuti unenge uchingowo netsekana nacho, asi ukatestwa woziva kuti wakamira papi. Kana wakanga uine cancer, vamwe vazhinji vanozongoiona yatobuda, vamwe vazhinji vanozongoionawo munhu atoshaya kunzi akanga aine cancer. Saka musiyo yekwaipiwa mikana yekuti vanhu vange vachienda vachiongororwa vachionekwa zvirwere zvakaitawo saizvo zvinonzi muchirungu non-communicable diseases. Asi nyaya hombe yakanga iri yekuti vanhu hanzi vaizvipira vachienda vachinoongororwa kuti vane zvirwere zvakaita sei, kusanganisirawo zvinotapurirana zvepabonde angadzi maSTIs. Hanzi vaiendawo vachinoongororwa. Takanzwawo zvakare vari kuraramawo neutachiwana weHIV vachipupura kuti aiwa ukawana nguva yekuti unge uchiziva paumire nekukasika unoraramawo makore akawanda nekuti unenge wakwanisa kungochwana mishonga ndozvimwe zvatoda kuti kurukure imi kwamamuriwo nekwamuri nhasi tiudzewo kuti zuva iri makatisherechedza sei Zimbabwe yasvika papi nekurwisana nedambudziko iroro reHIV AIDS uyewo nezvimwe zvirwere zvatataura izvozvi tizivisei pindai muchirongwa tichakupai zvakare nhamba dzekuti munge muchifona tamboti munofona pa 001-202-619-2077 tiramba tichiyeuchidzana Gibbs
yee kunjalo ke ujonga seliphawulele sibilo esixoka ngakho ke namhlanje sixoka ngosuku lwe World AIDS Day yee lapha ke kukhulunywa ke ngokuthi kambe sokwenziwani ukuthi kunqabelwe igciwane lengculaza njalo lokuthi abantu abala ingculaza baphila njani kumbe baphila njani labo abalegciwane kuphela iHIV so ke sibonileke eZimbabwe kade ngani kukhona kade bekwenza kwenza ukuthi abantu baxoxe ngodaba lolo so siyabona sibili ukuthi abantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele silakho lapha okwethulwe United Nations AIDS ibhala ukuthi 9.4 million abantu bakhanya ngazani abakwazi ukuthi bame njani ngodaba lweAIDS kumbe iHIV so ke singakhumbula kahle isihloko salonyaka somkhankaso sithi know your status so ke abantu abanengikhanyazana bakwazi ukuthi bame njani so ke ngizokuthosa sila abantu abecingweni sime njani ba
thina Mr. Dumisani Nkomo vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry vari muZimbabwe welcome to our show Mr. Nkomo Yes, I think you can tell our listeners and viewers how important the World AIDS Day is to Zimbabwe and the world in general.
Maybe I'm a feature in Acho. I think right now I'm calling it in the
way. Yeah, Kuluma.
I'm a feature in Acho. Uti, wukaka tegile, uti sibe si kumbuzana. Lama, mostly ilanga leli abantu sebelithatha to make money but ilona ngwalo lijonga ukuthi sibe sikhumbuzana let's forget lapho sivela khona lokukhuthazana njoba sisitho ngibona ngani challenge ekhona ikithi kubo baba when it comes to testing we are saying uto baba let's go for test so that we protect our family our partners abantu abaningi abahamba besiya ku tester ngomama Now, well, you would see Gambusis because now we are trying to bring a lot of things, Uguti, know your status, diabetes, whatever, no one else will be far. But the thing is on every corner, I think I will need against the HIV and AIDS. Like what I'm saying, maybe no one else will talk as we go. I think I will need a lot of people say relax, and you will discover that there are a lot of false reports for our reporter every to get funding if they are winning the war against HIV, especially in Zimbabwe. But we have a lot of young people who are getting infected each and every 2 minutes. Yeah, that's what any researcher you somehow the message I have been in jail. People are now enjoying because when you talk of AIDS, people are now making a lot of money. I don't think even the official would know utholakala. But what we are saying is the World AIDS Day must come to remind us so that maybe things are close to liberty. We need really to put a lot of effort on educating, especially men. I'm a man. I know what he says, and we need to be tested, and I'm encouraging a lot of men to go for tests. Who HIV, not with diabetes, who HIV, because that's where
siyabonga kakhulu Mr. Nkomo vari kuti varikurudzira vanhu kuti vaende vanoongororwa pavamire zvikuru kuvanhurume hanzi zvikuru varume tisi tinotya kuenda kunoona kuti ndakamira papi saka tinokurudzirwa kuti tinge tichitora matanho ekuenda kunoongororwa vatiwo zvakare nyaya iyoyi kana ndanyatsonzwisisa pavakuluma nesindebele vanenge vabata nyaya yekuti vamwe vanhu vanenge vakungopinda kuti vagadzire mari kubva muzvirongwa zvine chekuita neHIV AIDS zvisinganangai nekubatsira vanhu ndofunga kuti havana vatrust govere parunaregi
yes I'm told we've got Mr. Trust Govere of the National AIDS Council is the advocacy coordinator, Harare. Mr. Kobere, good evening and welcome to the program.
Good evening, how are you?
Very fine. Tell us a bit about the World AIDS Day commemorations in Zimbabwe. What happened over the weekend?
Okay, nichatora ni rudiro rumirwa mai weshona.
Okay, go ahead.
Tukusepindisisani kana nichurongo. World Death Day tinoita gore negore.
Mhm.
Asi tiita gore negore izuva remswa 1 December. Ratinoti rine zvinangwa zvina. Ratinoritira chekutanga ndechekuuya uchidzana nekurangarira hama dzedu dzakashaya nekuda kwedenda reHIV. Chechipiri ndechekureza awareness on HIV and AIDS. Chechitatu ndechatinoti call to action. Tatarisa kuti HIV and AIDS ndezvipi zvatakuda kuti vanhu vange vachiita. Ndezvipi zvatakuda kuti vatungamiri vedu vange vachiita. Ndiyo tinoti call to action. Chechina chekupedzisira izuva ratinoshandisa kutarisa yatinoti taking stock of where we are. Munhoroondo yeHIV tinoda kuziva patari kwatiri kuenda. Saka ndozuva rakasarudzwa kana kuti rinopembererwa pasi rose kuti ritarise zvimwe zvina zvandataura izvozvi. Saka isusu seZimbabwe tinotenderera maprovhinsi ese tichipemberera zuva iri. Asi gore rine iri takatenderera tikaona kuti National and Central ndo yaprovhinsi yaakuti tikomemorate World Death Day. Asi National and Central tinozotsvaga dhistrikti rine denda ratinoti ndiro rine zvinhu zvingange zvichikonzera kuti HIV irange ichiparadzira. Saka mumazoe takaona kuti ihotspot. Atinoti mahotspot ndo maareas atiri kuti ndo ari kuparadzirwa HIV. MuZimbabwe tine mahotspots anokwanisa kuita 20. Mamwe mahotspots 18 acho anowanikwa kunana Mark South uko kwatakaganhurana neSouth Africa. Tozoti mazoe rimwe yechi19 imwe yacho iri kumashonaland east. Saka mazoe ndiyo yatakasarudza kugrendea kuti tinge tichirangaridzana nevanhu veimomo tichivayeuchidza zvedenda iri. Mazoe inzvimbo inoitwa zvemaini. Atinoti maartisana maini kana kuti muchishona kana kuti vamwe zita vanoriti makorokozi. Ndo zvekare munoitwa zvekurima zvakanyanya. Saka vanhu ndinoda kuwirirana nemumwe kambotaura kuti pakati batwe yemari kana kuti kahomu zvinhu zvinonyanya kuparadzira HIV zvinonyanya kuparadzirwa pabonde nenzira yepabonde. Saka tinoona vanhu vaakuita zvakawanda zvinoenderana nepabonde. Saka gore rino timu yedu yainge ichitinow your status. Zvichireva kuti handichade kuti vanhu vazive status yavo paHIV. Pane zvimwe zvekare zvatakuda kuti vazive zvinosanganisira TB. Zvinosanganisira zvirwere zvepabonde atinoti maSTI. Zvinosanganisira kunyanya cancer nevakadzi nevarume nediabetes atinoti manoncommunicable diseases. Asi takatarisirana zvekare mati imimi chandingati seZimbabwe chatakanyanya kupemberera ndechekuti taapapi seZimbabwe. Kana tichitarisa muZimbabwe tinoti isusu tine vanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV. Pavanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV taakusvika pa 1.2 million vataisa pamapirizi atinoti maARV. Vasara handi kuti hatisi kugona senyika. Vasara vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV asi vasiri kuziya pavamiri. Saka isusu basa redu rataakuita nderekuti vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV vasiri kuziva pavamiri vatestwe vombva vatestwa pachirongwa.
Thank you so much.
Kana tavatesta vanobva vatoitwa test and treat havachamiriri havachaite sei.
Thank you so much. Wagoeri, rambai muri parunhare. Timbotora vateereri, tine vateereri vaviri vari parunhare. Gibbs, ndofunga tina vasikumbuzo
moyo. Baba moyo, kunjani? Baba sikumbuzo. Yes, yapira kakuru. Kunjani, kuna ngape kodi?
Hayi koni unyana ndingatiri vetu mo.
Ye, ungati ndike ngodaba lwe AIDS commemorations.
Hayi daba lelo AIDS commemoration kuyinto enhle ukuthi ikwazise abantu nokuthi abantu basetshe okusemizimbeni yabo okubakhathazayo okungaba yingozi empilweni zabo bafundiswe. Kanti manje inkinga leyo eyokuthi kunezindawo laphi njengoba loba betsho esinikeza ama-statistics le ndawo lakhe ezinjengakubolupane emagushini lapho abangafiki khona bathatha kanjani ama-statistics endaweni ezinjalo.
Aha.
Okokuthi noma ngutitshala uyakwanisa ukuqeda 1 week engazange aze esikoleni kungela muntu owaziyo ukuthi utitshala onje ngayange emsebenzini for 1 week.
Mhm.
Sona kwazi khonapho ukuthi ama-statistics bathatha kanjani endaweni ezinjalo ezi akunamigwaqo akunalutho ama-phone number siyo le ama-cellphone number abathengelwa ngabantwana shokuthi kodwa ubona ukuthi bathamise that information ema-head office abo basebenza kanjani.
Mhm. Okunye-ke gqiba khona
ya lokuthi abantu abagulayo kukhona abantu abathatha amaphilisi manje mhlawumbe ukuthi azalashwa kodwa ma besaqala lwana amaphilisi abakhulela kwesinye isikhathi baye befuna ukudla isikhathi esiningi ukudla kwakhona akukho ifiyeli manje kayikho abantu basokola kakhulu kulona lelo dabuni njengalelo basiza kanjani.
Ah, okay, good. Hayi, sasimbuze-ke ubaba khonapha esilayo. Ye, so ke ubufuna ukuthi simbuze usakhona kumbe uyabambile?
Hayi, ngingambuza mali nganginika i-chance ngingambuza nama kunankinga.
Ye, cela umbuze ngesikhiwa ngoba mbona zani isiNdebele engingazi engxoya sazi. Akuzama ukumbuza khona. Kuthiwa ngigobele.
Ugobele ngingambuza la ngesishona.
Ye.
Baba wasigobele fane nzimbo zakaita sekunanalupani kumagushini kokusinaka namota dziri kufambako. Ndida kuti ndizive kuti ma-statistics pamunomatora munowatora sei panzvimbo dzakadei uye chechipiri kune vanhu vari kupinda ilake vari kutanga mukuchirongwa kutanga kupinda kuti vapinde mumapiriti vasina zvikafu like mvura hainai kumasaiti akaita sekunana lupani senda kunanapinga andipa munyenda kuti vanhu vacho munoita sei kuti muvabetsere nechikafu because vangu vachona vanhu vasina kana cheuviri chinovabetsera amene kuti nini sevanhu vehurumende munoita sei kuti vabetsere kafu.
Vachigoere mungapindura here nai baba?
Ndinotenda. Mubvunzo wekutanga
yekuti
tinoziva sei tinoita yatinoti pachirungu mathematical modeling tichishandisa vanhu vanoenda kuchipatara tichishandisa masurvey atinoita kupera kwemakore kana anoita mashanu kana kupera kwemakore atinenge takatara tobva taziva kuti nzvimbo idzi saka tati kuna ana Rupani munhu kana achinge apinda patreatment yezvinezvi pari zvino nekuda kwezvatinowana atinoti maresources takati shistei focus mbichana tikati ezvinezvi chikurukuru kuisa vanhu pamushonga kana taisa vanhu pamushonga tinoziva kuti vanoda chikafu asi sehurumende tine vanhu vatinobata navo vanotibatsira sehurumende vanokomplimenda maefforts edu ndo vanhu zvekare vatinenge taakutsvaka kuti kana isisu taisa vanhu pamapirinzi chiuya iwo mupe chikafu kuvanhu saka isusu tine madepartments akawanda ehurumende hatisi kuti tiri kugona zvese asi panutritional support tinoziziva kuti munhu kana achinge apinda pamapirizi aakuda nutritional support asi pari zvino hatisi kukwanisa senational health council uro sehurumende kuti munhu wese apinda pamapirizi tobva tamupa chikafu chikafu tinenge taakutsvakawo kune vamwe mapazi anotibatsira kunyanya ikoko tine madepartments ehurumende anenge achishanda ikoko saka denda iro rechikafu rikazivikanwa vanhu ivo vanobatsirika.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri tina mufundisi Moyo vari parunhare. Makadii mufundisi Moyo?
Baba makadiko?
Aiwa tiri mupenyu, ngoti dii mutinzwe zvamakatakura.
Zvakanaka, ichikutanga regai nditende vagoveravo. Ndine mubvunzo mumwe nekurudziro dzingaita mbiri. Mubvunzo wandinawo chikutanga regai nditende zvangu nezvezuva yekurangarirwa kwaro. Tiri kutenda zvikuru nekubatsiridzwa kuri kuitwa chirwere ichi noti tiri kuona mazhinji dziri kurarama zvasiyana nekudhara kuya pakambopinda dambudziko ichipedza vanhu vakawanda mukati menyika yekwedu. Tinoda kutenda zvikuru nana vagoveri nevamwe vese misangano yesenta izvozvo. mubunzo wandina onsanda zokurudza zvo ndo kuti kunyenya vari kunze kuno kwenyika ndaona vanhu vakawanda zvikuru vanenge vachiva nedambudziko rechirwere ichi kana vachipiwa mapiritsi ekuno kunze kuno kuti like kuno South Africa ndoona vazhinji vachizopesa vakaenda kumusha vane imwe situation isingatarisiki tobvuwa kuti zvinokonzerwa nekuti kusiyana kwenzvimbo iri bozi vazhinji vanoenda kumusha vakurwara serious level vanogona kusvika vachiita zvakanaka vachipora vari kunoku vakarwarira kuno vakapiwa mapiritsi kunonzi yaakaundi wat here zvokuti zvinonga zvatomuramba zvokuti munhu tozongomuindisa kumuti amene akapora asi asvika kumba achipora saka ndobvunza kuna vagoviro zvinokonzerwa nei kusiyana here kwekuti ari kunze kauti ari muzimbabwe kauti mapiritsi iwo pachawo anomusiyano here kuti uri kunyika iri kupi kauti iri kupi bhozi ndaona vanhu vakawanda vatinopesa chiti vatinokura kuti achitopesa maenda kumusha nokuti padai padai saizvozvo ndomubvunza ndakuzobvunza chazotera zvangu paredhiyo nenguva yopesira imwe nhawaenda kutaura nezvayo ndirokurudza vanhu vakawanda zvikuru vekumusha vese vakateerera chere nevachazodownloada panguva inotevera kuti zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vanhu vagone kunwa mapiritsi avo nokuti tiri kuona vanhu vakawanda vari kusvika pakutupisa zita rajehovha mwari vachinge varegeswa mapiritsi akafana neHIV iwawa kana nekusarapwa zvimwe zvii zvakasiyana siyana vachinza takuitirai munamato zvino zvapera tinogona kurapa zvoi zvakafana neizvozvo tiri kuona hama dzakawanda zvikuru dziri kufa dzarega mapiritsi nongorwara zuva rimwe obva atofa sada kukurudzira vanhu vakawanda zvikuru nesiwo tiri vanhu vanonamata mwari tionyengetera vanhu tichiudza vanhu nezvemhanzo muya musweni asi kuti panhaya yakafana nekuti kana vanhu vachinge vane zvirwere zvavainazvo zvimwe izvi hazvinei namwari zvoda kuti vanhu varatwe pakurapwa kwavo nekuti zvimwe zvinodo mwari uroyi haungaindi kundopiwa mapiritsi kana kurohwa nezvitokosi kana nedzimwe nhamo hadzingadi mapiritsi kana umwe uromba udi mapiritsi unotoda shoko ramwari saka zvimwe zvirwere zvakafana nezveHIV vana kenza nezvimwe zvakasiyana siyana ndotikuona vanhu vachiwanda vachidzi ndakandisiya mapiritsi naprofeti kauti namufundisi wangu chichi asi nokufamba kwenguva vanogona kufa nenhaya yekuti vamwe vanokwanisa kuona kuti viral load yavo yapera pasaisina aisi pa1 kana pa2 kana pa4 vobva vati ndakanochekwa nemadhokuta kunonzi ropa rangu ranaka vobva varegera mapiritsi vanokusvika pakubva saka ini zvangu samufundisi ndinondikurudzisa madzaku dzakatirira kunze uko kuti kana makabatwa chirwere ichocho rambai muchinwa mapiritsi enyu musagona kumira nekuti nhasi unotikuona wakawanda vari kutukisa zita ramwari pose pose kunzi
ndakaregeswa
namufundisi saizvozvo
thank you vamwoyo regai tinzwe tichakupai mukana kuna vagoveri vakupindirai tine mumwe muteereri ari parunhare izvozvi
zvakanakai
thank you so much tina vamanhanda vari parunhare makadii
ndiri pavangu vane vajonga handizvo kuti munaanevadari venyu mese
ndina vagibs dube ndovandinawo pano asi tine vadare vatrust goveri vekunational aids council navadhumisani nkomo vezimbabwe adventist aids ministry saka vamanhanda ndinotemba nemi muno ndinoziva kuti makarova neshona munobva marova futi nesi ndebele
ndiri pavangu vane vajonga handizvo kuti munaani pavona vadari venyu mese
halo vamanhanda muripo here parunhare halo ndofunga taita dambudziko nenhare yavamanhanda tiri kunzwa iri kudzokorora zvavambotaura ndo zviri kudzokorora regai tiedze kuvafonera zvakare
tiende kuna sikombuzo think is still holding
taura navo tinzwe
okay baba sikombuzo moyo lokukona kumweni ukonekwani baba moyo
bengicela ukukontributa lapha
contributa kona baba enkomo
ngifuna ukukontributa kuzikhulumi zonke zona ezizikhulumele including this guy wenaka I think I can also speak Shona
maybe was try so
all right okay maybe I'll start with the umfundisi ngiyabonga ngecontribution yakhe mina ngile 29 years ngadiscover ukuthi ngi positive and ngile 15 years nginatha ama ARVs and ngiyabonga ngokukhuthaza abanye abafundi vibe had a lot of stories and ezinyeza ukuthi zilamanga phakathi and labafundi abasuka ba DK umuntu ukuthi you are now negative if Logan isilaso thina sinatha sikhuleka tinomwa tichinamata oro tinonamata tichimwa so we encourage kuti we rather pray for someone kuti akwanise kusvika pakunotorwa matablets than kuita ma stories yekudeclare someone negative present atisati tane munhu one atova negative in any way, whether through tablet or whatever mnamato and so forth. We've had a lot of stories and we've discovered with mamacho ane kunyepa. So I'm actually encouraging people very positive, never attempt to see my tablet imwa kuti urara. And I'm encouraging men, let's not be proud. Usatombonyare vamwe vanhu vakaona varipo munyika kuti usipongwisa vavanto ovatholele khona elizweni usufiti sendisekele kunata not. And then bese mbuya kumoyo from Johannesburg akade buza ugovera. Ugovera ndzabuya kuye futhi ngikhuluma ngesishona because I believe NAC is now a private organization. They are running their own business, making their own money. They don't care nevanhu. I will support my statement and put out. As it is now, pane havoc iripo kuma reserve. A lot of people have actually defaulted my tablets because of Ninya H Cup. I'm taking second line. You can't take second line or Usina Chikaf. So you need food. And besides the second line, first line, all my tablets in my ARVs, they need food. And the NAC, they are actually driving expensive cars, vanochinja motor every year, and they are doing a lot of my allowances. Even now, we are talking of whatever their program, they are going to achieve of Mashonaland. I don't know whether they picked two or three people very positive going to that cause and function. And I'm tend to differ. NAC is doing nothing on addressing my problem. Because when we go Mushaka, as soon as 2000, and I'm one so tired of Uma, because I kuti, if I take my tablet, and then those who are in Zara, you know, so you want to book. And you have got no excuse. And if you are saying, Tiruku commemorator, 8th day, Tirangara and Wagafa, what about the orphan Wagafi and Evan Wagafa? You are not even attending to those. You have your own programs, and you make sure with Muruitama programs, Pamunono Itaji, Pamunono Itamas. NAC is no longer serving. And I wonder, it's unfortunate whether this government might take another action, Yogunya, what exactly is happening, NAC. Problem here tonight, Kuma Reserva. People travel long distance to a Kama ARV, 10 kilometers, 20 kilometers. And can he explain, what NAC has done, Kutivan, Wakwanise, Wasesama tablets, Paduze, and at the same time, helping run with Wakwanise Wumwa. Do you know, in Zimbabwe, we've got a lot of people who are very educated and people who can write my report, false report, but my voice as if it's a true report. Whatever NAC is reporting is not exactly what is happening in Zimbabwe. And we have a lot of high rate. What are you doing? Nenya Elana, because statistics are very danger from 10 years, which end up 22. And a lot of akuna ma programs agadaro. And do you know what's happening now? People are now very clever, including NAC. And the NAC, I'm standing, I can even stand where the Chugu challenge, you have a very big problem. My programs, you are just doing your own program, but you are not attending to people. You are not attending, especially in the Noto Chairman, Nilan Waruma Reserve. Abantu Abasema Kaya, Abatoli Guza, and even Atoli Guza, by a default, like my tablet, Bahamba, Imango, Emite, traveling long distance to seek treatment.
Yeah. What do you Agopendule, Ubabo Kovera?
Vagovere ndofunga manzwa zvataurwa navankomo pamusoro pe zvavari kuona zvavanofunga zvoda kugadziriswa pa National AIDS Council. Mungapindura?
Chatanga kupindura nezvataurwa navankomo. Padinenge ndisina kupindura ndinovimba muchandiyeuchidza.
Okay.
Nekuti ndandisinganyire pasi ndanchisa mupfungwa. Chekutanga ndechekuti National AIDS Council ndichati vateerere vazive. National AIDS Council parastatal kana kuti department riri pasi pe Ministry of Health. National AIDS Council ma operations ayo anodependa neyatinoti AIDS leave. AIDS leave yatinowana inobatirwa kuvanhu vari formally employed. Saka pa AIDS leave yatinowana ndeyekuti 50% yacho utori mutemo wecabinet wenyika. 50% wacho tinotenga mapiritsi. Atinoti ma ARV, zvine chekuita nema ARV. Pa 50% ya Sara, ndoyata kuita anonzi maprevention activities yekudzivirirawo nekukurudzira vasati vabatwa neutachiona kuti vange vachishanda vachishandirwa vachiwana maservices kuti vasabate utachiona. Saka se-National Youth Council ndiyo mari yatinoshandisa iyoyo. Zvatinoita zvese zvinoongororwa zviri pachena zvekuti vanhu vari semuteereri atanga apedzisira kutaura. Tinoimba kuti vanogona kuongorora zvese. Tinooditwa every year ende maaudits edu anoburitswa pachena mumanewspaper mumachii. Dzimotikari inoshandiswa neNational Youth Council tinodziwana dzakapedzisira dzachona. Tinodziwana tinoti mapartners anotipa kuti tinge tichibatsirikana. Iye zvine zvitaane makore anodarika mashanu tisina kushandisa mari yenyika yatinoti edilevhi kutenga dzimotokari. Hatina izvozvi pitori nedambudziko rekuti mota dzatinadzo iye zvinezvi kuti tidzitenge tinoda foreign currency. Saka iye zvinezvi hatina taane makore anodarika mashanu. Asi chinoitika padzimota dzinogona kunge dzichioneka kana tichifamba semafambiro eHIV anogona kunge paine sticker rehurumende, poita sticker reNational AIDS Council, poita rekumapartners atinoshanda nawo. Handi mari yeAIDS Leave inenge ichishandiswa, imari yemapartners anenge achiita kuti basa rienderere mberi. Toenda atinoti malong distance zvipatara zvose zvemuZimbabwe atinoti mapublic health institutions zvipatara zvehurumende zvemakanzu zvaakukwanisa kuisa munhu pamapiritsi pasina chiremba uye munhu achitorera mapiritsi ake pachipatara ichocho. Saka zvipatara zvose vanhu vakukwanisa kusvika atinoti mapublic health institutions makliniki ehurumende nekanzu. Kune vasingagoni kusvika pane atinoti makags ekuti mucommunity vanobatana vari pamwe chete vangave 10 vangave 15 votuma munhu mumwe chete kuti anga achienda kuchipatara kunotorera vamwe vese mapiri 3 months zvichienderana nachirembawo kuti avapa vechii. Saka munhu iye ari 1 anoenda kunotorera vamwe 10-5 kana 15 ndozvatiri kuita kuti vanhu malong distance anga achiita madiki kana kuti kune nzira kana kuti kwakunaya kwakuita sei. Then toenda pamaorphans anonzi akasiyiwa nedenda reHIV. Isusu seNational AIDS Council tati pane imwe mari inenge yasara tinoiisa kuhomwe yehurumende inonzi BIM. Gore negore tinoisa mari inokwana 1 million ichienda nekumhiri kuti ibatsire vana veBIM. Vana veBIM ava kana vaakubatsirwa havazoudzwe kunzi iwewe mingi nanga mari iri kukubatsira yabva kuNational AIDS Council. But homwe yeBIM ine vanhu vakawanda vanoisa mari dzavo mukati imomo kusanganisira National AIDS Council. Ndopatiri kuti BIM kubatsira maofani. Isusu taitombozviita zvekuti taenda kunosarudza vana vedu butva taona kuti takawandisa tinojubricata maefforts regai tiise muhomwe imwe chete nehurumende inonzi BIM. Department rehurumende rinoita nezveBIM roita izvozvo. Chechimwe chataurwa ndedzemachechi. Machechi tinoiti sleeping giant. Nearly 80% yevanhu vemuZimbabwe tinoziva kuti musi wesvondo kana Saturday kana china kana chishanu vanoenda kumadzichechi. Saka tiri kutora vemadzichechi tichivatsanangurira zvinoda kuitwa muHIV kunyanya zvavataura izvo zvekuti vanhu vanozenge vachinzi vapora. Chinoitika ndechekuti munhu kana achinwa maARV yake akaanwa zvakatarwa anezenge aakutarisirwa kuti mwedzi wechipiri wechitatu achinge anwa viral load yake uwandu hweutachiona huri mumiri hauchaoneki kwete kuti asisina HIV. Ndopanonzi munhu aakubuda achiti inini ndarapwa. Saka ipapo tinenge tichikurudzira vemadzichechi vakuru vemachechi tiri kuvatora vese tichigara navo pasi kutaura kuno tine rubatsiro rwatiri kupuhwa kuti tinge tichishanda nevemachechi. Asi tinoziva kuti vemachechi vawandisa zuva nezuva kana kuti svondo nesvondo panobudawo chechi dzabuda taura zvadziri kutaura. Asi tine maorganization atinoti maumbrella bodies vatiri kunyanyoshanda navo ivavo. But tine danho ratinoziva kuti kune machechi anomuka nekumuka asi bode dambudziko ratinari remachechi yani. Touya kuvanhu vavataura kuti musi uyu vanhu veHIV here vakadedzwa kana kuti chii tine program yatinoti meaningful involvement of people living with HIV. Vanopuwa mukana musi iwoyo wekutaura zvavanoda kuhurumende, wekutaura matambudziko avari kusangana nawo. Saka vakuru vavo vakapuwa mukana wekutaura, ende chimwe chinhu chavakataura ndo chiri kutaurwa chefood. But tiri kuti isusu homwe yedu senational AIDS Council ndingatokupei nemafinga kuti pagore ezvinezvi tinenge tichitarisira kuti tichatora kana kuti 35 million, 39 million ndo yatinowana. Asi tinoramba tichiti homwe izuva iri tinenge tichishedzera kuhurumende zvekare, ende zviri kuita vanhu vari kufona tinozvitenda senaki kuti vanzwiwewo nezvatine voice redu rinzwiwewo, kuti tiri kuti panyaya yemari yemaresources mari yatinayo haikwani. Asi chitibatsirewo kuti kana tichinge taisa vanhu pamushonga vange vachiwana chikafu, ende voice ro tinoritenda kuti rirange richibuda senational AIDS Council tizivikanwewo kunzi izvi ndezvechokwadi zvatiri kutaura. Saka ndinoti muchidimbu ndinenge ndapindura mumhuro, kana pane imwe yandasiya ndinogona kundiyeuchidza ipapo.
Thank you so much. Aiwa, tichapawo futi mukana wekuti muzotsanangura nerurimi rwechirungu kuitira vamwe vagozonzwa. Then tichapawo futi mukana kuna vankomo kuti vange vachipindura pane zvamataura kana kuti vange vachitsinira. Iye zvitombotora muteereri, tina vamanhanda tavabatisa kwekanguva. Vamanhanda makadi? Halo, vamanhanda? Halo? Ndofunga nhare yavamanhanda inenge iri kunetsa nhasi. Vamanhanda?
Yeah,
Gibbs, I think his line is a bit of a problem.
Mm-hmm.
Okay, what Mr. Govere just said is in a part that the National AIDS Council is a department that falls under the Ministry of Health, so it's not like an NGO. And then he says it's funded by the AIDS levy, and they use 50% to buy ARVs, that is from the AIDS levy, and the other 50% is for the awareness campaigns, and they are audited. So it's an open book, the way they use their funds. Then he says on the issue of vehicles, partners do donate vehicles.
Mm-hmm.
And on the issue of long distance, he says most public health institutions around the country are now able to prescribe ARVs to patients. So that also helps patients from walking long distances. And he also says patients form clubs, so they can send one or two people to go and collect on behalf of the other members.
Mm-hmm.
And on the issue of churches, he says NCA, the National AIDS Council, not NCA, the National AIDS Council, they say they are working with many churches on the issue of awareness, and they encourage people who are taking ARVs to stick to their prescribed programs. And also their organization is helping with their funds. They fund BIM every year. They donate about $1 million to the basic education assistance module, that's BIM.
Mm-hmm.
And I think that's a part of what he said. He'll expand when we give him another chance to do so. Tinemuteereri parunare ndofunga. Hello.
Hello.
And here now. Sorry?
Ndivastole.
Vastole, muda ukuluma here kana kutaura kana kuspika?
Kutaura se izvozvi.
Itaurai bamakuluma futi.
Zvino ndinenyaya panyaya muri kutaura iyoyi.
Yes.
Iyo kuti dambudziko rinonyanya kunetsa, rinonyanya kuti chirwere zvendavi chinzwa nzvimbo dzadzi chinzi nema hotspot. Kuita mahotspot enyaya dzimuka zvonyanya zvimwe zvinodhraivha zvinhu zvese kuti zvisvike paextend iyo kai. Ichikuishini yamamira anenge akaita zvunhu. Munhu usati wanzwa kuti vanhu vari kuneseka kana kuti unenge usati wapinga maari haugoni kuzviona. Saka ndaida kuti dai vajonga pavakauya paya towards my elections makamboenda kunonzi kureserva chireko makandoona chii chiri kuitika. Kana some of these places dziri kutaura maindoona kuti kuvanhu vanenge vachineseka kuti iko zvino kuno umwe munhu asitorina kana chokudya. Saka zvinozodhraivha kuti munhu aite zvinhu izvozvo.
Asi ndofunga kana mambo terera vagovera vachitsanangura kuti sedunhu ravataura masports avataura kuti ma hotspots vapa tsananguro kuti sedunhu remazowe rine zvikonzero zviri kudriver kuti dambudziko reHIV ringe richikwira. Vataura nyaya kuti kuri kukorokozwa, saka kunowanikwa mari zviri nyore zvinoita kuti nezvikonzero zvamuri kutaurawo imi zvenzara vamwe vanenge vasina mari vazopindawo mukunge vachiita ushamwari nevanenge vaine mari vupesera vaita zvepabonde zvisina kuchengetedzwa.
Paita uchikapo vanomhanyira uchi huwo, mari iyoyo kandi ndiendera kuti irarame.
Saka
paita uchi ndo patinounganira, paita uchi ndo patinomhanyira.
Ndiri kutotsanangura kuti no kuti zvamuri kutaura zvatombotsanangura, ndikutokutsigirai kuti vatsanangura vagoero on that one kuti no dambudziko iro ndo rimwe rezvinhu zvinodriver kuti HIV iwande mumatunhu makumi maviri avataura vati mahotspots. Taura henyu.
Zveshuwa, ndo zvinokonzera aenda kungonditaure kundita ndo zvinhu zvinokonzera kudaro. Pane chimwe chaigona kuita, taiwana rubatsiro rungabatsira kuti vanhu vaone zvinhu zvinoavhoida kuti vanhu vazoita zvinhu izvozvo. Nona zvinhu zvingaita zviri nani.
Thank you so much, Vastole. Vari kufona vari kukuvastole.
Tonzwa kuti izvo chaku percentage yacho yakutoramba ichikwira, saka tatokanganwa nezvazvo izvizvo.
Yeah, because
zvino zvobva zvatanga futi kukwira nokuda kunetseka kwevanhu.
Kuvarairwa ikoko ndo kunoita kuti makonzo kana inda zviwande mumba nekuti takanganwa nezvazvo.
Zveshuwa, mundifonere mangwana pa live talk.
Ndizvozvo.
Ndinefaira, chengetai nhamba dzangu muzondifonera mangwana. Ndinefaira, ndinoda kutaura pano mangwana.
Muri kupi dunhu ramuri?
Ndiri kumasvingo.
Masvingo, imi muri kuonawo basa riri kubatwa National AIDS Council here nemamwe masangano panyaya yatiri kukurukurawo yekurwisana neHIV AIDS?
Ya, zvinooneka.
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 Aiwa, tinotenda zvikuru Vastole, morara zvakanaka.
Zvakanaka.
Gives Mr.
Stole. Masvingo Netara.
Yes, Masvingo Netara is supporting what Mr. Govere said about those hotspots. He's saying because most rural areas people are like poor, they are facing hardships.
Mm-hmm.
So if somebody comes like a Korokoza with money, he's bound to entice whoever he wants, and that's how HIV is spreading. So he says the hardships people are facing, mostly in rural areas, are one of the drivers of this prevalence. I think you can bring Baba in Nkomo. Mr. Nkomo.
Yeah, Baba Nkomo, ngase sikhangela ke ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Kudala kwakho lalokhu kuthiwa abstinence, ukuthi umuntu ume ukuthi uye emacansini uze ufike iminyaka kumbe engu-18 kumbe kusiya phezulu. Kambi abstinence yena le kuyasebenza kumbe sokwabuya lezinye inhlelo ezithize?
Yokuthi bengisase la ma-issue lo this guy from NAC, but yena ngizawukhuluma later, but uhluphe silalo khathesi. Eqinisweni likhona, mina bengifuna ukuthi this guy uthongo umbani
ugobela
ugobela from NAC kumele avume ukuthi eZimbabwe we still have a problem of HIV and AIDS lokuspreada kwayo. Abaka manage lutho. Of course, they've got some report, very appetizing reports. Aveze ukuthi they are doing something. Kasani ukuthi kulonkulu pani something okwenziwayo. No. Izizo akasikwali lokho. But eqinisele khona, we have a problem. Iabstinence, you are talking of abstinence, that language in Zimbabwe no longer exists. What they are actually promoting, they are even encouraging abantwana at the primary school level to use condoms. That's the language. I've attended a lot of seminars being done by NGOs, even in school. If you are now active, please protect yourself. Talking to kids, I believe myself, use a condom to protect themselves. But we should be preaching the abstinence way, because that's the only way. Let's abstain and wait until you are mature and also was what I'm getting into marriage, and that's where la things are carried for whatever activities and carried. But in Zimbabwe, that language, a abstinence, no longer exists.
1 second, Baba Nkomo. Baba Nkomo, one second. I think Lapa, that's a very critical point. Let me go to Mr. Kobere. Mr. Kobere, in English, can you respond to what Mr. Nkomo is saying? Because he's actually alleging that you guys in the National AIDS Council have actually abandoned the abstinence kind of campaign. And now you're even encouraging kids in schools to use condoms. So he's got an issue with that. Can you respond, Mr. Kobere?
Okay, thank you.
Yes.
What we've done is National Aids Council, one of the major mandate for National Aids Council is to coordinate the HIV and AIDS response in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So there is a mixed or a misconception about the condom use in schools. What we do in schools, we are very happy that the government has supported us to introduce a curriculum in the mm-hmm. schools so that from preschool we start to teach about HIV and AIDS. And we take them through stages. There are certain stages in the school, in and out of school, where we don't talk about condoms, where we talk about what is HIV, how is it transmitted, taking the kids from one stage to another. So the issue of condoms in schools is a misconception, which is not there. What they are taught in schools is an HIV and AIDS curriculum, which meets the needs of a person at every stage of life. We know that with the children, we are being born HIV positive. They get it from their parents. So when they get into school, we then teach them about HIV and AIDS relating to their needs and their stage in life. There is nothing about every student in school being taught about condom use. We still have, we call it the ABC strategy. We still have abstinence. And if a person fails to abstain, we then say be faithful. If a person fails to be faithful, then we say condom use, depending on the age and the stage of that person in life.
Mm.
Then, we have, answering to other problems, in short,
mm.
we have, there's been a question about the people who are out of country, they come in bad state and so on. As a region and globally, we follow what we call World Health Organization guidelines. We have the same treatment regimens in all those countries. But what we've discovered is that other countries, they demand a person, an immigrant, to show their passport, to show what. So these people, some of them, they then shun these public health institutions because they don't have proper documents. So we are working with other countries. It's now not a requirement for person when he's requesting health services for the health service providers to demand the immigration status of that person. So they end up going to private doctors, to private or to street vendors and so on to seek for treatment. And these people, when they go out of the country, we encourage them to take treatment. They should explain that they are going out of the country for 3-4 months or so, so that they are given the stocks or the drugs which mm-hmm. last for the period they are out of the country. But some of them, they are not open to talk about their immigration status where they are. That's where we find problems, where they change the regimens, where they want, and they come back in a bad state. And we are also very happy as National Aids Council that we've formed what we call community monitoring groups.
Mm.
These community monitoring groups are groups formed by people living with HIV who are accessing treatment so that they move around and see what we are seeing as a National Aids Council or as government. Is it true? Is it what's on the ground? Are people accessing treatment? Are people accessing all the services which we are seeing? So these community monitoring exercises are carried out quarterly in all the provinces. These are independent people, so they come forward, they tell us their challenges, and we try, and they present it to Minister of Health and to NAC so that we solve those challenges. Mm-hmm. And the other thing, which is Zimbabwe, we should actually be celebrating that Zimbabwe is one of the countries which is considered to have successfully implemented HIV and AIDS programs. And many countries are coming to Zimbabwe to learn about what we've done. In Parliament, we have two committees who specifically look into HIV. Mm-hmm. We have the thematic committee on HIV and AIDS, who are the senators. And in these thematic committees, we both have equal number of MDC MPs, equal number of ZANPF MPs. And when we are talking about HIV, we are very happy. They don't take their political lines. and they have been assisting, they have been carrying out their oversight role. Mm-hmm. And at Lower House, we have a portfolio committee on health and child care. And these committees, if you see, they are chaired by MDC, but they don't form political lines when they are coming, when we are working with them. They are the state members, and they come, both MDC and ZANU-PF. They don't take political lines when they are looking into this. So we have, as I can assure Zimbabweans, that we have many oversight bodies who look into National Aid Council and see to it that it's implementing its mandate.
That
apart
is,
from
yes.
the audit,
but
we have also parliamentarians, we have also NGOs who also look into that.
Thank
so
you.
I think I partly answered into that question.
Just to hold on, Tingo Toram Terri to Zoka Kwamuri, Govere Nankomo, Tina, Donald Mamboma, pa South Africa, Magadiva Mamboma. Aiwa tiruwa penyu mambo tibatei taitra kuti muwane mukana wekuteerera zviri kutaurwa tisati kuti mutaure chimbo tipaiwo zvamuinazvo.
Ah, ina ndiwo uri moyo. Yange ndikabata kubva chirongwa chitanga kusvachiteri.
Eh.
Tanoda kuti vanhu chekuti mukoma. Ide hurumende yeduka. Yaigona kuti ma NGO ashande. Akasina kushungwa maloko.
Eh.
Nokuti ma NGO tikati kuti ndo atinongora anongobatsira. Mukati kuti office ya president ya yepepa ya njini. Ndiye agara chingobatsira nyange vakati pane ma sanctions pane chii but tinongona kuti America yagara chingobatsira Zimbabwe. Bakare. Yeti ona ma NGO akawanda Oxfam, Care Plan ndo anenyanya kubatsira saka iyo government pachayo ka. Inogona zvai kuti tsara kumashure yopara vanhu vanoda kubatsira mukana vasina kuso isingashandi vachiteveregwa teveregwa namati ai o kana kuti pazvirongwa zvavanenge vachiita vangoshanda vakasununguka iona sekuti iro noti iyo government pachayo tikatitaura nezvenyaya iyi tiwo vachiti hatina mari asi iwo havo mota dzinodhura vanotenga saka kana tasika pane zvinhu zvinobatsira ruzhinji ndo panotaurwa kuti masanctions anita obstacle but kana zvichingova zvinhu zvavo ivo eda kujari dzavo hamota vanotengerana pachavo hadzinodhura saka nga isati yatarisiri kuhurumende det hurumende yacho yakwanisa kuti create environment inenge yakanaka yokuti ma NGO andaobatsira zvinhu vanhuka abatsire mune tikatarisa ucharangarira gore riyavo vamaluleke pavaiva vagavhena kumasvingo pavakatomboramba ma NGO kuti aoparete mumasvingo saka hurumende zvayo yangokwanisa kuti vane chido chokubatsira tinoziva kuti kune vanhu vakawanda chaizvo vangabatsira denda reHIV kuti ridzikire ndinoda kuti tokumbira kuti pati ma outreach kumunyamishana kuti kumunyamishana kwagara kune challenge kuti zvimwe nzvimbo hazvitosvikiki hakuna mugwagwa inosvikako angangosarira kumashure like nzvimbo dzakati pana Bhinga saka muchanga kuti kweiyo kwa nimwe munhu anenge asingatombozi kuti zvakamira sei pa HIV kana kuti chii tinga dei naita ma outreach akawanda chaizvo wosvika kumaruzevha kune vanhu vanenge vari pana mupini wasoto vaona nhaya vakasarira sarira vanenge vasinganyanyi kuziva vasingakwanisi kuva neaccess kuinformation kana kumapepa vasingakwanisi kana radio chaivo vanenge vasina saka dei hurumende yaita zvinhu zvirongwa zvakadaro ichifamba ichipinda muvanhu kana kuti ma NGO atiri kuti vanhu zvavo apinde muvanhu iye hurumende ichivapa mukana unonge wakasununguka vasingazoshandi vachititotanga tavheta vama NGO anobatsira vakasoti zvingabatsira mugoma jonga.
Thank you so much vamamboma tinodaira kuti National AIDS Council vari kunzwawo izvozvo pamwe chete nevesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry varipo pano pachirongwa tina vagovere navankomo todaira kuti vanzwawo kurudzire yenyu. That's Donald Mamboma, one of our regular callers and listeners. He is saying that government must allow NGOs to work freely in Zimbabwe. That will help in the fight against HIV, AIDS prevalence, and also he's talking of outreach programs in rural areas. He says this will enable people in rural areas, mostly those in remote areas, to know about their statuses and also to know about the HIV AIDS epidemic. So you can get in.
Baba Nkomo, sihambe ku team yalonyaka. Team yalonyaka kati siti know your status. So kuzima kanganani ukuthi umuntu abe kwazi ukuthi ume njani emzimbeni.
Okay, maybe before I got comment lapho,
yeah.
I just want to come kuna Mr. Govera. And if you can zvaibvuma, because I know myself, I suspect myself kuti ma auditors vanotsvaga vanovabhadhara mari. And the end of the day, auditor abhadharwa mari, he cannot say anything. Why can't ivo varege kutsvaga those auditors? that is public. Can you bring auditors? Pamnozo wana kuti we are transparent. The individual is not. Fine, you have got cars, Zwamuno po anima partners. But you have got cars, that is, Zwamuno tenga using the aid level. And I'm saying, because I'm an activist, I've been actually pushed away, you know, you talk too much.
Mm-hmm.
But I'm challenging that. And again, he's saying, which my public hospital. Like, you are talking of a public hospital who reserve. Bamwano ifambira 100 kilometers. And you are saying, who sponsors that person? Anopamba chino torera vanhu ma tablet. End of the day, kana mari isipo, which means these people havanozokwanisa. Are you as NAC doing something to make sure kuti vanhu, even those team vanhu vasarudzwa vacho, vanosapotwa nemari so that vakwanise kunotorera vanhu, as you are saying. But inini, I'm just seeing you, uchitaura as somebody, aribu head office, receiving just reports, not knowing exactly what is happening on the ground. People are struggling. People are suffer, especially when it comes to eating. And then coming to the thing, know your status. Like what I've said, I'm a man, and I know I've seen men, I've worked with men. I know a lot of us, varume, tirikutadza kunoongororwa. It's a good encouragement. But most, I will encourage, because a lot of men, lonke bengazama status abo ukuthi they are HIV or negative. I'm encouraging that before going to diabetes, people, they don't have any problem. They don't have any problem with other things. That's why we've got other clinics where people are treated syphilis and what other diseases. But the problem is knowing your status, being positive or negative. We are encouraging men. And as men, tinofanira kuto encourage other our friends, even nevana vedu, so that tikwanise kuprotect. Because most women ndo vari vulnerable. Because if isusu varume tisingakwanise kunotestwa, which means vakadzi, because mostly vakadzi ndo vanotomhanya kunonotarisa. And I've discovered with the program Kulumani Station, whereby, some women were saying we are positive, but we are afraid to tell our men. I'm saying more should be done, especially when addressing the issue of knowing you said it's special to men. But I still have got a lot of questions with NAC. NAC, they look for their own auditors, and those auditors, they speak their own language. Why don't you, even bringing, myself, I still believe NAC, they abuse a lot of money. Why don't we have auditors even outside the country so that they can say anything? We have actually investigated.
Uh-huh. Yeah. What is the chance of pendulege ubabu Kobera? Mr. Kobera, I think you are hearing the accusations. This is a serious accusation that you are actually driving posh cars. And secondly, you hire some auditors that you pay in order to, you know, seal whatever you're doing behind the scenes. Can you react? We are only remaining with 2 minutes, but do it under 1 minute.
To do that, the first thing is that National Aid Council will receive aid levy. We receive funds from other donors. These other donors are international donors like Global Fund. Global Fund, they send their own auditors from outside the country. They select them using their own criteria. Then they come into the country and they audit what Global Fund resources were used to. So there is no, I think you can see, there is no buying of auditors. Then the other thing, if you see someone, a resource person, we have resources, continuing to pour resources into the national response, continuing to pour resources into HIV and AIDS, like a Global Fund, it simply answers that they have confidence that their resources are being used to what they are intended to be used. And these resources are not poured at once. They are poured in batches.
Thank you, Mr. Kobere. Mr. Kobere, sorry, we are out of time now. Sorry, gentlemen, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Trust Kobere of the National AIDS Council, and Mr. Tumisani Nkomo, President of the Zimbabwe Adventist AIDS Ministry, Zimbabwe. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, watch more shows coming.
Thanks also to our listeners and viewers. Join us again tomorrow on Studio 7. This is Jonga Kandemiri, Njitimurari Rakanaka, Rambai Muinesu, Zirongwa, Studio 7, Deshwe Nyu.